zviri kutaurwa neve IMF ndizvo zviri pachokwadi nekuti nyaya yemadigital coins iyi takangonyuka ya announcedwa kuti nyika ichange yava kushandisa gold kuti gold imiririre futi madigital coins.
Ko pamutemo zvinofamba sei? Zviri pamutemo here?
Hatina uronga hwakakwana mubumbiro yedu yemutemo. Inoita kuti tinatsonzwisisa mashandisirwo emadigital coins aya, machengeterwo emadigital coins aya, uye kuti ari kumbogadzirwa sei, zvakafanana here neva vanenge vaisa macryptocurrency kana zvinenge zvichifamba sei.
Taenda kuti paitwe sei chaizvo, nekuti tiri kuonawo IMF iri kutiwo panenge pasiri kunyatsonzwisisika kuti chirongwa ichi chinofamba sei.
Zvaida kuti vamangudyika sagavhena wereserve bank vaunganidze vanhu tinzwisise, tiwane nzwisiso maererana nemadigital backed coins, tigoona kuti kana ivo vachitaura kuti anobatsira nyika vagotiburitsira pachena kuti achabatsira nyika sei. Zviri kutaurwa neveIMF ndezvekuti pari zvino muZimbabwe tine problem yekuti tine multicurrency, tine mari dzakawanda wanda dzatinoshandisa, asi kazhinji kacho vanhu vanenge vachida kuti vawane ivo US dollar, nekuti nguva zhinji tiri kunotenga zvinhu kunze kwenyika either directly or indirectly. So pari zvino tinoona kuti vamwe vari kuwana maUS dollar nemutengo wakachipa vachienda kunomawana kuRDZ auction, asi voruzhinji vachitengeserana nemutengo unenge uchiratidzirawo zviri kuitika pamaketi. So zvaida kuti titange tagadzirisa nyaya yecurrency.
Panenge pachiitwa sei?
Kushandisa mutengo umwe chete. Kana tati nyika senyika ruzhinji rwacho dziri kushandisa US dollar, tadi kuti tichingoshandisa US dollar. Ndizvo zvakanaka kuti tinatsoona kuti upfumi hwedu hwenyika huri pati tisati tatanga kuenda kunokoronora mamwe akaita madigital currency aya atisina kunatsowana nzwisiso kuti anoshandiswa sei